Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaongorori vesarudzo vemasangano eCommonwealth neSADC vari munyika vokurudzira kuti munyika miitwe sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere vachiti kuita izvi kunounza runyararo nebudiriro. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ronyorera kuzeke richinyunyuta nekuiswa kwenhengo dzezano PF dzinozivikanwa kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziriko vhiki inouya. Vatori venhau veVoice of America nevamwe vaida kuenda kuZimbabwe kunonyora nezvesarudzo vachibva muWashington DC vonyimwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuongorora sarudzo vakamirira masangano eCommonwealth neSADC nasi vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika vatsigiri vavo nevose vane chekuita nesarudzo kuti vaite sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere vachiti kuita izvi kunoita kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro. Vataura izvi apo vamwe vari kugunun'una kuti vamwe vaida kuongororawo sarudzo idzi vari kunyimwa mvumo nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga nevatori venhau pamberi pesarudzo, sachigaro wechikwata chevanhu gumi nevana cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vati zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vaone kuti vaita zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena.
We call on all political parties and their supporters to uphold standards for credible, inclusive and transparent elections. And we encourage all citizens to play their part by ensuring that the
Vati vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye vari munyika kuzoongorora kuti nyika iri kutevedza mitemo yayo here pamwe nezvigaa zvayakabvumirana nedzimwe nyika. Vari kutungamira chikwata cheSADC Dr. Nevas Mumba vekuZambia vakurudzira vana veZimbabwe kuti vanovhota vachitiwo zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
We encourage all stakeholders to ensure that these elections are conducted.
Tinokurudzira vose vane chekuita nesarudzo kuti vaone kuti dzaitwa murunyararo pajekerere uye pachena.
Vaendera mberi vachiti kuita sarudzo dzakajeka uye murunyararo kunounza runyararo nebudiriro uye izvi zvakanakira Zimbabwe, SADC neAfrica yose.
Since Zimbabwe belongs to the family of SADC, we come as brothers and sisters to stand with Zimbabwe shoulder to shoulder to ensure that the outcome of this election will not only benefit the
Sezvo Zimbabwe iri nhengo yeSADC tauya semhuri kuzoitsigira kuti zvinobuda musarudzo idzi zvisabatsira Zimbabwe chete asi kuti dunhu rose reSADC neAfrica.
Chikwata cheSADC china vanhu makumi matanhatu nevasere kubva kunyika pfumbamwe. Vamumba vatiwo zvinofadza kuti pari zvino zvinhu zvichakagadzikana muZimbabwe kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nenhengo dzebato riri kutonga reZANU PF munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kwagutu ranyorera sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba yenyunyuto richiti komisheni iyi yakaisa nhengo dzeZANU PF dzinozivikanwa uye dzine zvigaro zveutungamiri kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziri kuuya vhiki inouya zvinonzi nebato iri kuchikora mutemo wesarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutsamba yavo munyore anoona nezvesarudzo muCCC kwaGutu vaLloyd Mufudze vati zvakaitwa nezeka hazvisi pamutemo, vachiti basa rekuvhotesa rinofanira kuitwa nevanhu vasina mapato avakarerekera.
Chokwadi kuti aita kuZimbabwe Electoral Commission pagutika pagwaro tichinyunyuta kuti pane vanhu vanozikamwa vari vatsigiri, vamwe vachitori vatungamiriri vebato reZANUPF vapinda basa rekurana maelections musi wa 23 August 2023 vari mapresiding officer kana kuti mapolling officer.
Bato rinopikisa iri radoma nhengo dzeZANUPF dzavanoti dzakapiwa mabasa aya, vachiti dzinosanganisira vasamewo masome vachange vari pachingai primary school vaCuthbert Munonge kwamakura vatawanda masite avo vari kutungamirira mukutsvagira rutsigiro kunhengo iri kumirira ZANUPF musarudzo dzeparamende vaBenjamin Ganyiwa kuGutu East, vamuchineripi Masunda kwaZinata primary school vaRaiton Murambadaro pamusha yavanhu primary school pamwe navatawanda mukova navarangarirai Gobvu pamukaro. Vamufudze vakurudzira zekuti ibvise vanhu ava kuitira kuti vanhu vavhotiswe zvakanaka uye zvabuda musarudzo zvibudiswe pasina kuzobiridzirana. Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzeki kwaGutu vaAugustine Musasa vatenda kuti vatambira tsamba iyi.
Inzangu wapa mwezi kaofisi kwangu indiku zvikune imwe command center sandaibata kuiona sorahead but ndichazoona kana ndasvika kuofisi.
Zvichakadaro bato reTriple C rinoti riri kutsutumwa zvikuru nenyaya yemhirizhonga mudondo remasvingo apa kwasara mazuva mana kuti vanhu vavhote. Triple C inoti vanhu vana vakarohwa zvakaipisisa nezviro kuBikita East nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa iri. Apowo nhengo iri kumirira bato iri musarudzo dzemakanzuri kuwat 6 kuchiredzi vaHappiness kuti vachiti pane vanhu vakavaendera pamba pavo manheru adarika. Mumwe mutsigiri weTriple C kuBikita East vaGodon Ndava vanoti vakarohwa pamwe nevamwe vavo vanoti vaTyson Tozoona vaWeba Chigogo navasana Moyana.
Ndazida kuenda pane handa papakaungana vamwe apo saka tangosvikirwa tiri about 5 ndokubva mota yangu yakumira patatakagara paDizene Road ndokubva zvanzviri CCC ndobva tatiri 4 ndipo pandazodzurwamba maipapo.
Vanoona nezvisarudzo mududu remasvingo muTriple C vaGodfrey Madzikanda vati vari kushushikana zvikuru asi rwendo runo vanhu vacharadza kutsamwa kwavo pakuvhota.
Chokwadi ndechekuti hazvina zvazvinotibatsira kutyidzira vanhu vasingachatyi hazvibetseri, vanhu vari kuzotivhotera.
Mutauriri weZANUPF Masvingo vapepuka ichiwewe vati bato ravo hariiti mhirizhonga.
Nyaya dzemhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzinotaridza kuti dzafunya chisero muBikita East zvichikonzerwa nebato reTriple C iro riri kutanga misindo mizhinji.
Mutauriri wemapurisa muMasvingo Inspector kuda kwaShedewa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi. Vamwe vanoongorora nezvesarudzo vanoti mhirizhonga yakadai inogona kukanganisa kufamba kwesarudzo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvakadaro mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Nhasi vanga vachitsvaga rutsigiro vachisangana nevatsigiri vavo kubhindu raNorth mudunhu remashonaland Central. Ukuwo mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weZANUPF waConstantino Chiwenga vanga vachitsvagirawo bato ravo rutsigiro vari kumusangano wavaita nevatsigiri veZANUPF kuVictoria Falls kumateveleland North, kuchitiwo vaKembo Mohadi vanga vari kuNkai mudunhu rimwe chete remateveleland North. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reTriple C makumi mana dzakasungwa nechipiri muHarare dzanzi nedare ramajistrate dzidzoke zvakare kudare nemuvhuro unouya kuti dzinzwe kana chikumbiro chadzo chekuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa. Vakasungwa ava vanosanganisira ava Grant Mohakata vari kukwikwidza vakamirira Triple C muGlenview South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Ku Kunyange hazvo vatori venhau veVoice of America vari muZimbabwe nechakare vachikwanisa kunyora nezvesarudzo dziri kuuya nemusi wechitatu svondo rinouya. Vamwe vatori venhau vemasangano enhau ekunze kwenyika kusanganisira vatori venhau vaviri veVoice of America vari muWashington DC vakanyimwa mvumo yekuti vaende kunotora nhau dzesarudzo vari munyika. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru weVoice of America, amai Yolanda Lopez, vati vanoshushikana zvikuru nekunzwa kuti vamwe vedu mubasa rekutapwa kwenhau vakawanda vekunze kwenyika vakanyimwa mukana wekuenda kuZimbabwe pamberi pesarudzo dzichaitwa idzi. Vati pasina kubudiswa kwenhau dzechokwadi, vana veZimbabwe vachanyimwa mukana wekuwana nhau dzakakosha apo vatarisana nesarudzo. Amai Lopez vati VOA inokurudzira vakuru vese muhurumende kuti vaone kuti masangano enhau ose anoda kutora nhau dzesarudzo muZimbabwe awana mukana uyu akasununguka. Godwin Mangudya anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vatori venhau veVoice of America vaifanirwa kubva kuWashington DC vachiuya munyika kuzonyora nezvesarudzo vakanyimwa mvumo yekuita izvi nehurumende, kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko risina kupa zvikonzero. Mutori wenhau ane mukurumbira Chris Maroleng, uyo ave kushandira sangano reGood Governance Africa nevamwe vake vatatu, vakadzingwawo munyika nezuro mushure mekunge vapinda muZimbabwe nechipiri. Nepfenyuro yekuGermany yeARD German Radio and Television inoshanda iri muSouth Africa yakazivisawo kuti yakanyimwa mvumo yekushandira munyika munguva yesarudzo pasina zvikonzero. Ukuwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr Musa Kika vakanyimwawo mvumo neZimbabwe Electoral Commission yekuti vaongorore sarudzo nechikonzero chine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTerence Chitapi vati sangano ravo harisi kufara nekurambidzwa kupinda munyika kwevatori venhau pamwe nekunyimwa mvumo yekuongorora sarudzo uku.
Zvinhu zvatagara tichinyunyuta nezvazvo kuti aiwazvo, kana dzingori sarudzo dziri pajekerere, munhu wese ngaabvumidze kuuya kuzoona. Vanoona vanofanira kuva neliwe iyo yekutaura kuti aiwa, isusu taona zvakati uye taona zvakati. Dzimwe nguva tinoona sekuti kunongosvedzwa avo vanongotaura zvinoda kunzwikwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Urayai Zembe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya.
Zvinotaridza chose kuti vava kuvhunduka simba ravanhu. Zvisinei, zvagara zvichingozikanwa kuti vanhu ndo vanodzika utungamiri hwenyika nomusarudzo dzejekerere dzakasununguka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vaNiki Mangwana dzange dzisiri kudayirwa. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru nemusi wa23 Nyamavhuvhu chinove chitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reTel Zimbabwe nhasi raita musangano nevagari vemudhorobha reChiredzi pamwe nevari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru nedare reparamende muChiredzi Central. Mutoro wedu wenhau Pasmon Love anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza mudare reparamende vakazvimirira vaGibson Wende vavimbisa vagari vemuChiredzi kuti kana vapinda pachigaro vachagadzirisa nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyo yavati iri kukanganisa budiriro.
Atikwanisi kunge tichiimplementa zvinhu chinonzi devolution nenyaya yekuti hapana mutemo unonyatsokutsanangura kuti hwaro hwacho hwakamira sei, nekuti nyika ichitongwa, inotongwa ichibva kumusoro kwatinoti kucentral government.
Vari kukwikwidzawo mudare reparamende vakamirira bato reCitizens Coalition for Change CCC varopafadzo Makumire vavimbisawo kuti kana vakakunda musarudzo vachamirira munhu wese mudunhu ravo zvisinei nekuti anotsigira bato ripi.
Saka ndinokuvimbisai Chiredzi Central kuti ndichava mumiriri usingatariri kuti takasiyana zvakadini pamafungiro edu. Chechipiri, MP basa rake nderekugadzira mutemo. Mitemo iyi inofanira kuva mitemo inobva kuvanhu,
Varu kukukwizao mukanzuru vakamirira Ward 7 mudoroba iri, va Rogers Chikonye ve CCC, vavimbisa kugadzirisa kuwaniswa kwemvura yakachena kuvagari.
Water is the right. Mukonzvire medu zvirimo, munhu anofanira kuti awane mvura, nokuti mvura ndo upenyu hwevanhu. Tirozvinzwisisa kuti kutambudzika ikoko kunanya kwafita zvikuru sei vana amai. Panamba 1 pangu, tichada kuti mvura inge ichiwanikwa zvakafanirawo.
Mumwe mudzimai ada kuzikanwa nezita rekuti Mamoyo anoti hapana zvakawanda zviri kutsanangurwa nevari kuda kuvhoterwa.
Information haisi kupiwa zvakakwana. Makandidates apinda muelections hatisi kuziya mamanifestos avo. Hatisi kuziva kuti zvii zvavanoda kutiitira.
Vari kukwikwidza vakamirira bato rezanu PF mudare reparamende muchiredzi central vafrancis Moyo havana kuzopinda musangano uyu sekuvimbisa kwavo. Studio 7 haina kwanisa kunzwa mashoko avo sezvo vanga vari mumusangano pataedza kuvafonera. Asi vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita nezuro, munyori wekuburitswa kwemashoko muzanu PF vaChris Mutsvangwa vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo nekuti rine nhoroondo yekuita zvido zvevana veZimbabwe. Vachivhura musangano uyu vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuteu Zimbabwe vapasmo kuzipa vati donzo rechirongwa ichi nderekuti pave nenhaurirano pakati pevagari nevari kukwikwidza kuve vamiririri vavo mudare reparamende nemumakanzuru.
Donzo remusangano unoyu nderekuti vagari vemuchiredzi vagone kusanganawo nevari kukwikwidza musarudzo idzi, zvikuru sei Chiredzi Central nemalocal authorities.
Dhorobha reChiredzi rine zvigaro zvisere zvemakanzura. Zimbabwe iri kuita sarudzo svondo rinouya musi wechitatu Nyamavhuvhu 23, makwikwi echigaro chemutungamiri wenyika ari pakati pemutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuchine zvimhinga mupenyu zvekuti zvikasagadziriswa pachaita mutauro pane zvichabuda musarudzo dziri kutarisirwa munyika musi wechitatu chinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Route Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nhasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika. Vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvimhinga idzo, tirikuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga ndeye voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zvimhinga mupinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kwenyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Ndironda dzauti ii sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zvisokana kwakawanda. The limitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa, nokuti tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemaballot papers. Ndo zvimwe zvinhu zvinoita kuti because no kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rinda Ichipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha
kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe zvinenge zvichida kugadziriswa
zvinge zvichizoitwawo into electoral reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, sezvo tatadza kubata sachigaro wekomishin iyi Justice Priscilla Chigumba, mutevedzeri wavo uye vari mutauriri weZEC vaRodney Kiwa, kanawo mushande mukuru vaUtoile Sligwana. Asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo, hamai Chigumba vakati ZEC yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavhoti rine nzvimbo dzekuvhotera kuMatare. ZESNI neUniversity of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vagari vekumaruwa pamwe nevarimi vadiki vakagariswa patsva mumatunhu akawanda emunyika vari kuchema chema nekwavanoti kupera kuri kuita mafuro ezvipfuwo zvavo. Dambudziko ravanoti richavamanikidza kuita nhimuramuswe kana kuderedza uwandu hwemombe nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nevarimi veminda midiki ava vanoti dambudziko rekushaya mafuro ratekeshera munyika. Vachiti kumwe kushaikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki. Asi kumwe kushaikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku, pamwe nekuparadzwa kwemasango, nekuda kwekukura kwemisha, pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West akagariswa patsva muna 2000 achibva kwaZvimba vapanashe Karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitea matanhatu pamusha wega wega haibvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri, sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitea maviri inove inofanirwa kuita yemafuro. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi vakainosibuka vanorima kuchivhu mudunhu reMashonaland East, ava vanoti uswa hwave hushoma zvekuti mombe dzavo hazvichagute semakare kare.
Mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara, mombe hazvichaguta izvezvi.
Vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka. Misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchilonga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo weStatutory Instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yeGen Dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka. Kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sura remombe iri vachipiwa zvikwanisiro. Asi vamwe vagari vakaita savaJeremaya Hwiramiti vekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa.
Kubvisa vanhu vagara ikoko kwavafunga kuti ndokwavane marinda emadziteguru avo zvinhu zvakaomarara zvikuru.
Mutauri weEMA mudunhu reMashonaland West vamunyaradzi Nariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Tinonzwa kushushikana, kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo. Saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachimweta huswa vachiita maprojects akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahay bales aya anogona kuzodyiwa nemombe.
Vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro cheChinoyi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaitaizengeni vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure.
Tinofida mombe 10 4 to 5 weeks, mombe 10 dzichinanzva idzo 1 to 2 hours makuseni, 1 to 2 hours manheru.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obed Jiri vanoti chirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma. Chikafu chemombe chekukati chinoita madhore ekuamerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana, kana kuti 36%, ichiteverwa nehuku, madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33%, kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu 5 kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai, zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe, zvikamu 30 kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weR&B neAfrofusion, Moira Swongile Knight. Ngatinzwei nhoroondo yake muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7. Moira baby,
I just wanna encourage all the ladies. It's funny when you say it's my guitar. I think that I sang when I was 17-ish. No wonder I discovered the talent.
Chii chakaita kuti ufunge kuti inini ndine tarenda pana?
Handina tombozvifunga vanhu, ndo vaingoti wakagara tarenda and all that, like you need to take music seriously. Vanangotanga vangozvirekoda tumavideo tumaclips.
17 wanga uchiri kuchikoro kaiwewe 17?
Yeah, I was actually kuchikoro, and so like my mom and dad were like, tanga wapedza chikoro toza tinogona, because mama wangu aimboimba as well. So yeah, wanga kuchikoro and then vanaita zve acting. When I moved to Zim, I was like,
bereki vai kusupportawo zvakadii uchitanga kuti ini ndava kuita zvemagitari?
100%, like especially dad wangu, like my dad is probably my biggest fan, like do anotonya tondi pusha, like sometimes he even offers kuti nyorera ma songs and all that. So
yo vanhu asina neimbawo
avaimbi, but vano he's quite gracious, you know, he's being a TV personality and all that.
Vanoitawo futi zvetv,
TV / radio. Yeah, the Dwango Tangle of the PC. I'm in the car, probably, you know, or you don't, but yeah.
Eric?
Yeah, Eric, yeah.
Chakakura tichivanzwa paradio Rainet. Saka iwe uri kupisa samdara night here kana kuti ungonyepedzerawo?
Handiri kutotry, kutinzvamenchi, you know, to keep the name going.
Okay, so matambudziko aunosangana nawo muchigame chemanzi ichi ndeapi?
Actually, just like zvabva kundibvunza kuti like unopisa here ichi kana tunyubvisa, because like vanhu vanofunga kuti I had it easy, kana wagara wangonzi like uri mwana waningi, vanhu vanoti they don't take you seriously until vanyatsonzwa vega for themselves kuti zveshuwa anogona.
Kuti vanofollowa music yako, vanonakidzwawo nemabhitsa unorova, vanoiwana kupi kana vachida kuteerera?
Music yangu iri pa Spotify, YouTube, but ngatingotangirei kuInstagram, because ndopane malink ese.
Hatingangobvi panapa tisina kunzwawo sample. Chaunoda kuti ndirove pamasongs ako ese yaunoti ndoinondidzorera panzvimbo iyi, one yandobuda nayo yam dari donde kuti chi.
Inonzi forgive me. Kuso gani?
Yawanga waite.
Ah no, andina tena na tumbotaza kana kana.
Manzwa uri kuroyaitwa na Moira Sibongile Knight na Ivan Zininga West Studio 7. Angari parunare ari ku Britain, Moira ku Manchester. Vateereri musakanganwa chirongwa che Live Talk na 8 PM manero ano. Apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo kwasara mazuva mana chete kuti dziitwe. Anokoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abazehlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba ze Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lentatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngivikezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalithumi lani 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwembiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August
will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa nalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela lozulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula lesadak umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters to exercise their civic.
I-SADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Ukhulumende ophila kuhle lamanye amazwe, ngukhulumende ophila kuhle lamanye ama ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngokubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lati hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungeleza umbusazwe umnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
I-SADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwi-Commonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eleZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003. Amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywa yila maqula awe-SADC le-Commonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhala ekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo Uchengizela kuti kona kona kule ndo abazama kuti bayifihle ende kunengi abazama kuti bayifihle kule muntu obulewewe Grandview ngobantu bachawe emakhaya bachawe abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile ungenile emakhaya ungenile not only eMashonaland ungenile lemathebeleleni uhamba ePlumtree uyabona ukuthi khona so bayasaba abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu lokho ukubona njani?
Lokho vele sizubonile ukuthi khona khona uza kwenzakala ngoba hathi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalists abathethe South Africa abanye bangona abangasebenziyo vele kumedia esibaziyo sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona khona eZimbabwe kulungile but akulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want ukuthi bebone ukuthi kwenzakalayo. Khathesi ngikhuluma nginje ngasePindura kulokuthula but bona abantu beqokozela.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini?
Hayi uhamba nge-wrong futhi nxa wadlala ibhora yabukwazi ukuthi umuntu utshayela ibhora phezu kwegedli hayi engikubona ngiphansi lapha asiko lokho. Amadoda lawa asingasaba asaba kakhulu yakufuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalists angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair election is impossible. Nakathesi sengingenile ePindura amapholisa asegcwele esitudini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusi thandabuzi ukuthi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa babanjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokhu kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-TCCC sebedliwe umongameli wethu ubaba advocate Chamisa. Akusimbisele muva lokhu kusipha isympathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Silamabillboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphonga ukhangela nje silabantu abachayiwayo amapolice aphonga ukhangela nje sokuphonga ufanana lama high court lezeki kuinto ndawonye silamapolice esiwaziyo bababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi nginga bophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-Triple C yiwo alwisana wodwa
ngike ngabhodaboda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labo ezanu PF befaka ama-posters abo ngabona be-Triple C labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uvalerio I think nxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uthiwenga lobaba Mohadi lo chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Bofu bonke beformer presidium they have been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambanisa kweyedwa ngoba thina njengezanu PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokabakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonele amalunga awe-Triple C bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale ukulo siswetu usoneni elobhudwetu uostalos bonke bengamalunga awe-Triple C kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekasoneni bayenza ama-demonstrations khona phana so nxa even sokutshiswana lama billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha izanu PF asikho khona ngale thina ngoba nto abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla lezanu PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-Triple C labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chickenini yabona kwakuseke chegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku laloku
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 abazancintisa kukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa ukuqeda udubo lwamanzi ukuswelakala kwamagetsi kwamanye amalokithi kanye lokusilela kwezikolo zikamansipala umnumzana Ngqabuto Mpofu webandla lemthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge indubo ababhekane lazo iyakhulu elokitshini lesibiscop north
amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela la engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge umansipala wayiyenza akazange afake amabridge indawo yethu yayela amagetsi sase sikhangelele sathembela emasoleni lokhu nge amasela asuka azenzela santando kakukho ngisho lo yedwa abotshwayo
umnumzana Edgar Ncube Onqintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uthi uzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Wabananzela ukuthi akula sikolo kuward 6. Izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Kanishas Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe lendlela ezokuraise i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamasipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokuraise i-revenue. Instead of ukuenforce imithi ama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attract abantu abazabuya bezokuzoba lamafemu.
Umnumzana Thulani Moyo ebandla leZANU-PF owakhethwe engancintiswanga kuward 2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mine wadini yami, mine wadini yami. Akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda. Ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai. Asiphiwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu weGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga e-councilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane loDubo lwezikwelede, ukuzilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezichiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphela ndaba yathabalalayo isigaba esitsha esadotshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP la usimelayo ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Sinzi emgwaqweni lathi singavunyelwa ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthethweni.
UCharles Ncube ohlala eChabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe la ama-project.
Kukanti unkosazana Patience Nkomo owesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi, mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadonda ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka leminyaka akulanto etshintshayo.
Amazi kamankomo wagcizelwa ngunkosazana Sakhile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi, thina sikhathele sirejistile sivili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba loba singaze sivota kulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZANU-PF kulindawo unkosazana Sicilia Melody Verenga uthi abantu abavotele inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bePhelandaba bachabalala vukani for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TBC ababili double candidate kulo msekelo wesikhulumelisa leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lonkosazana Soleni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Mthembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho ePhalamenti
nilomthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Elokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba yedevelopment. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi lamapotholu kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bedlephana ngemilomo abasekeli balabo abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TPC kuze lezNPF ithathe isigaba sephelandaba Tshabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngabhanga seTshabalala igama langu ngezwe Jesus Banda.
Ku Woza Friday namhlanje sihamba lomculi kaMasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likaMandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangempela lokuzala ngeforti elvichuma ngizalwa omalindi nduna yami ngomsigana emculweni ngifike 2017 aqalo release 2019 insizwe ezingisizile insizwe kakhulu insizwe yasekheza bathi udla muva ngingobeza ngakwazulu emtubatuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfokamdluli nodiliza nodiliza mfokangweni nguda ngichazela ikhulu ungazanisa ney'nsizwa nje ezingangifokophelisa phambili.
Umthakathi okhona la, okhona la, yazi umthakathi okhona la, okhona la, umthakathi wakhe wakangaka la ekhaya, okhona la, umthakathi okhona la, umthakathi okhona la, okhona la, umthakathi okhona la.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 0735654459 izona zinamba zasegoli kakhulu. Ku-TikTok inxele likaselo 1, ku-Facebook inxele likaselo ELPT noma inxele likaselo Njebomo ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngiwesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kimi nokuxhumana nabantu engisebenzisana nabo abafana no-PM nobani bani. Kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kimi konkithi inombolo zazo okungezana.
Suka wensizwa likhohlo likaMandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbulelwe yalandela uhlelo lwe Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli zindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho. Zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.